Ini ndini maavalesi mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri kurume 2018. Sangano re European Union iro rakapedzisira kuongorora sarudzo dzemuZimbabwe muna 2002 rino tumira nyanzvi kuti dzione mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Sangano iri risati ratumira vaongorori varo vesarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopinda mumusangano weAfrica Union wechimbi chimbi uyo uri kutarisirwa kunyorerana pasi chibvumirano chekutengeserana kwenyika dzemuAfrica. Kanzuru yemasvingo yobhadharisa vagari madhora mana pamwedzi wega wega semari yemutero wemigwagwa kana kuti road levy, izvo zvisiri kutambirwa zvakanaka nevagari vazhinji muguta iri. Nzvimbo yeEgodini muBulawayo inovharwa kutanga nhasi kuitira kuti basa rekuvaka zvitoro zvakawanda panzvimbo iyi richitanga. Nyanzvi dzozeya nyaya yeminda neurombo pamusangano uri kukokerwa neWorld Bank muWashington DC. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki muMDCT, umo mune makakatanwa pakati pavaNelson Chamisa naMuzvare Tokozani Kupe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-1386-0-6080-15580-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tiri kukurukura pakati pemakakatanwa ari kuitika mubato reMDCT. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.